ichi chocho kuti pane umwe wasinga pane vakumahlezeni vakasinga vaya vasimuromosha vakarova mupurisa pane hwana wavo akaangara kuvara zvakaipisisa nyange kuti vose zvavo vanga vakarohwa vakakuvarira zvakaipisisa saka nezuro takaudzwa kunzi mukomana uyu akudhwara kwakuda kundoira kumasaisi tobva tamhanya kumaprisons kuti vakwanise kuti mwana uyu aonekwe nemadhokita ake aanoda but magadhijeri vakatirambira vakatirambidza kana kupfuura makamba edu kana kutaura nesu vachitonda uyo gwaro rabva kukoti chete saka naizvozvo nhasi manheru angoita kunzwa kuti nyika zvinhu akufa
saka imi mune matana hamuri kutora here nechiitiko ichi
matana tichatora izvizvi ndee kuti kufa kwemwana uyu afa munhu anga asingafani kufa kudai akangoonekwa namachiremba ake anga asingafanige akafa saka tichange tichitora matanho ekusungisa ivo vanhu vekuzimbabwe prison services nekuti vatarisa kuti havana kuita basa ravo ravakanzi vaite nendare nemazvo vakanzi vange vachi munhu achionekwa nemadhokotera kubva musi wemande patikapinda mukoti vakanzi vanhu vanga vaonekwe nemadhokotera asi havana kuvaonekwa nemadhokotera vakanzi muisa kuchipatara nezuro chete vaona kuti akuzvimba zvakanyanya saka mapurisa nevanhu vekuprizoni ndivo vakonzera kufa kwemwana uyu saka nezvizvo vakonzera kufa kwemwana uyu tange tichitora matanho ekuti tisungise vanhu ivavo nekuda kwekufa kwemwana uyu
tiri kuona pamashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko vari kuzivisa iwo kuti mukomana uyu akapinda mutirongo asiri kunzwa zvakanaka ndizvo here
asiri izvoba mukomana uyu akapinda mutirongo akarohwa akanga akarohwa nemapurisa takanyatso kuzvitaura tikazvitaura mukoti munhu anga akarohwa zvakaipisisa anga asingakwanisi kana kufamba vakakwanisisa sei takabva vakanyeba vachidaro vanhu vakarohwa vese variko vakarohwa vese vana ivavo vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa
saka muri kushanda here nemapurisa neyo vekumajeri ava panyaya iyi muri kuwirirana here mukushanda kwamuri kuita
zvazviri izvozvo hatisati tambotaura navo angotifonera kuchitiudza nezvekufa purisa aita nyaya ndoga vakakondishona naye kuzvishuva mwana uyu akafa hatisati tambotaura navo parizvi
saka makwanisa here kunge muchinoonawo mutumbi wake
hatisati tambokwanisa tatida kutumire hama dzake tigoenda tese nehama dzake pano kutendepedza semagwesa
tichitarisa kubatwa kunoitwa vasungwa nezvazoitika izvi zvizvi zvamungataura panyaya dzekodzero dzevanhu vamandeweri
tagara tichingotaura kuti mabatwa vasungwa nemapurisa eripublic police haaziriwe hapana chikonzero choita kuti munhu asungwa ange achirohwa nemapurisa hazibvumidzwi kuti musungwa abatwe zvisina hunhu achirohwa vachimanikidzwa kutaura zvavasina kuita vachitotywa vachiti hazibvumidzwi izvozvo